Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 3, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANUPF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScala nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai Bona Mugabe chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. VaScala vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobudavo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa vati VaScala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare More Blessing Ali vakanga vapambwa nenhengo dzeZANUPF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayasi Jamba Mukandi avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Amai Gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti VaScala vave nemwedzi 11 vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora $500 kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. VaScala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScala vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti VaScala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva obstruction because of justice. But as also come as cut upon for sentence, but a poor fight, yes, 600 man, but for America. Our Nufana, no, so a 5 May 2023. Kalavakata, the
Peter, the Wacha Garam Tirongo,
Chokutanga ndechekuti tanzii kwidze nyaya iyi kuda matare makuru ehigh court nokuti VaScala havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga chechipiri nemutongo wacho ndipo vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaiongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOsalos Ziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita VaScala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms that tinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedoms of people. Honorable VaScala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo VaScala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti chiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate, iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvangu vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable VaScala.
Asi vanokokera nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupuraitogarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
munhu wabara mhosva unongoferevetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa kana awanikwa asina unongosunungurwa saka kuferevetwa munhu wese unogona kuferevetwa kunyange iwe wandiri kutaura naye pano unogona kuferevetwa asi kana ukangochena wakachena vanoti mushonga haubati pasina ronda
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi sezvo vachine dzimwe nyaya dziri mumatare vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepambwa kwamuzvare Ali vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva Imwe cheteyo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau, zvichiteera zvakaburitswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino sangano reReporters Without Borders rinoti vatori venhau vanomwe vatourayiwa muzimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Mucheiwa muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life uye kusungwa kwemutori wenhau opo uchingono nevamwe asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa kuti chishuwo ichi chizadzikiswe hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kumacommunity radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa vakapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka remedia institute of southern africa vatavan moyo vati muzimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana siyana vachiita basa ravo vachiti uwandu hunotyisa
gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe vakange vachirohwa vachimbunyikidzwa vachisungwa
mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Mutsanga weAlpha Media Holdings
sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa anosanganidza kurohwa nemapurisa ndichitarisa makora pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka4
muzvare chengeto chidhi avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume
vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzira uri pabasa rako zvinova zvinotidzosera kumashure
mumwe mutori wenhau westudio 7 Godwin Mangutya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato rezanupf mapato maviri aya akakumbira ruregerero vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo vatiwo musadak nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wokushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Pamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Chalamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori unonzi waifushunurwa neAl Jazeera waibata mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Tirikuona kuti kune vanhu varuhurumende varushidzira majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa yakabviswa kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzwa kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda, asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vati mapurazi hasi emunhu asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeye vaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri etechnicali zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counterclaim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya dzezvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counterclaim. Mucounterclaim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro. Ichokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndo zvandinobvumidzwa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuti nemapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo nezvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo, tatenda.
Iro ranga riri gweta ramai Bona Mugabe Chikore vaRogers Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gweta rava Simba Chikore vafungai chimwa murombe
vakwanisa kutambira mashoko akakune murume wavo achikore achitsanangura zvavari kudavo sezvo iri nyaya iri pakati maatare edzimhosva hatina zvizvi zvatingataura asi nengoda kutenda kana kutamutira tina kudata vawana pamutemo maichikore vane matsamba vanenge vachisarisira zvavanopindirawo anova matsamba atogadzirisa sezvozika anofumba kwenguva panguva yashomashoma inotevera
taona zvimwe zvakawanda wanda zvavari kunzi vanazvo ichokwadi here ichi kana kuti inyaya yamuri kuziya navo
nyangoti zvizhinji zvichabuda pasamba tanyora kudare asi pane simo dzamunotoziva umenezvipo zvinototaura chokwadi kuti handi zvinhu zvinozikana usiko zvakadzikira asi handitsanangure kuti mashoko mazhinji enyaya iyi kungari padambo redare zvichabuda pamashoko atapindura namai chipo
saka kana mati mapuwa mapepa mune mazuva mangani ekuti munge mapindura
mazuva anoita gumi tinofanira kunge taendesawo mumbiro yamaichikore nakare
tine urombo vafungai chimwa murombe igweta ramaichikore uye vamatsikidze ndivo gweta ravasimba Chikore kuti tizevewo nyaya iyi tabatawo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba
zvinokashamadza kuti munhu umwe chete anoita propati yakadaro kana kuti muri muchiina propati yakadaro hatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwavo vakambobayirwa chitupa vachishanda apo vane vezimbabwe vachitambura ndivo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeuori hapana mumwe kwavakamboshanda vanhu ivavavo saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba hamusi kushanda nesimba asi vachidira nyika ipfuma yenyika yese yatirikuona iyoyo yabuda pachena
asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwa-tumwawo nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakaunganidza upfumu vari muwanano
nyange munhu ukashanda munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae vese chikafu patafura asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumu hwakawanda zvakadaro mushandiro uye nyange kutuma kwachiko koko unenge uchibhadhirwa mari vanhu vaingopuwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu saka nhasi uno zvazobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewo vakuru vakati chine mani munje hazvifambisi tinoda kuti vanhu mavari acho vazoonekwa havozviona manje kuti vanhu vazhinji chezvi kunzi shandai nesimba shandai nesimba but ivo havashandi nesimba kungomuora usvisi hwenyika
pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo makumi maviri nerimwe chete zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvi
zvishamisi ba izvi nekuti vakuru vakuru vezvimatumiro zvenyika iva vane upfumi hunosemesa iye zvenge nyango kanzi kukaitwa yamuongororo yekuti vanhu vane minda nengani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi avo asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatiwo neminda muprovhinsi yega yega kana kuti mudistrict yega yega vanenge vaine minda yakafanana nei kana kuti upfumi hwevhu mumanzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika saka izvi hazvishamisi
vaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare mumwe mukuru-mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan umo mune hondo nhasi kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni gumi nemashanu vatarisana nenzara vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitisa hondo muguta guru reKhartoum kunyanya vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakuvara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera Sudan iri kutungamirwa na General Abdel Fattah al-Burhan avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira che Rapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa na General Mohamed Hamdan Dagalo uye yaimbonzi Janjaweed yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopirigurwa nemauto va Omar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Muguziya nezvenyaya iyi Marvelous Nhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan kunyanyanya madzimai nevana vatoti zvavachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo asi vatidza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kumabasa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisana ava vakanga vapuhwa kuomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya vanogara pasi vachitaurirana, asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukona nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro hwekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisimba kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa pfuti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsvete.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti endi ndozvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti vari kuramba vachishandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashoma nene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iyaenzigusa ruzhinji hakuchina yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Mu chikamu chedu chatino tarisa zvirikuitika zvirikuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Svondo rino tine hurukuro navatichaona Mike Nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa. Vari kugadzira pendi yerudzi rweGamazin yavari kutengesera makare muSouth Africa. Vanyakujara avo vakaberekerwa kwaChiota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi wemagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazin Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa riri pendi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigiri ino yeSouth Africa vari kuzama kuitambira zvakanaka pendi yachibhozi chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo gadzira pendi yakauyawo kwandiri turundaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndaona kuti aiwa izvi zvakanaka zvinogona kuti po zvamangwana rakanaka.
Chinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazin, musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko ndingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara normal pendi nependi yeGamazin or grammar code yemukati. Ndiwe kuti Gamazin inolasta zvakanyanya kumakore anokwana kuita gumi nemashanu or makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwayo anoafektwa nezuva ozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa patinegadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tine urongo hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasitovane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi yeGamazin because vazhinji vari kufarira pendi iyi especially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chisho chekuti tiendeswe kunyika dzakasiyana siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazin and grammar code.
Mune hurongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine hurongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kunzwa vari kutaura kudani zvevakaberekerwa kumarondera kunonzi kwaChihota. Mudunhu ranenguo ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom 4 ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko ranyinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazin or grammar code. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei than mamwe mapendi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazin ngatishandisei Gamazin negrammar kuti pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kuti bati vanokwanisa kuti vhakachira patinoshandira pafactory yedu pana kona Carson Road and 14th Avenue Boksburg. Vanokwanisa kuti bata zvakare pambozha nhare yangu inoti 0027635673400. Oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara. Oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazin and Glamour Code Suppliers.
Avo vanga vari vatichaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg na Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tichange tichizeya nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day uye kuwanikwa kwava job scholar vaine mhosva. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izalazeleli ukuthi ngasiya MCA ukuthi siya ku-ground kuyakhava ama-election, kuyakhava president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-stage media. Bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments. Iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Intatheli zindaba emhlabeni jikelele namuhla zinanze usuku lwazo olwe World Press Freedom Day zikhala ngokuhlukuluzwa zisemsebenzini kanye lodubo lokwethulwa kwempiko engamanga i-fake news.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months work suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Umthethwandaba kamantshi ufumane isiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala elecala lokuphazamisa ukusebenza komthetho wetheswa isigwebo sokuhlawula ifine ye $600 kumbe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha. Ukuchitheka komtshato wendodakazi kamoyi umnumzana Robert Mugabe ubona lobengumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba engangena kumabhiliyoni amadola eMelika okuyinto ethiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba emhlabeni jikelele zinanze ilanga lazo lokukhuthaza ukuba zisebenze zikhululekile ele World Press Freedom Day namuhla zikhala ngokuhlukuluzwa zisebenza lodubo lokwethula kwempiko engamanga i-fake news. Emizameni yokumelana lodubo lwendaba ezingasizo zeqiniso, inhlanganiso ye-Africa Check imanyane logatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe baqhuba imfundiso yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihluzisise ukuthola iqiniso. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Intatheli zindaba zinanza ilanga le-World Press Freedom Day zingelanjabulo. Iningi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya engcindezelwa. Umqoqo weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le-World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukwenza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kuchintshe ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona khona baqamule umthetho, baqamule ama-section, civil harassment policies, bamele bebotshiswe bekhoshwe nemisebenzi.
Unkosazana Tanaka Murerwa intatheli izindaba yesites uthi zinenge inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sabe sifisa ukuthi ikakhulu maybe masisiya ku-ground ungazi lokubandlululo. Ngoba ngisananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground kuyakhava ama-election, kuyakhava u-president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Umnumzana Linox Mhlanga, isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezisanda kuqala ukuloba.
Ngingathi khona especially kubuntaba laba abasanda kuphuma kuma-colleges lalabo engathi engama-intern bayakhuluma nje ukuthi bayahlukunyezwa ngama-journalism, ama-senior journalism angamaJuda.
Intatheli izindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe uLifaqane Nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqakatheka kwe-Fact Check ezindabeni eziphuma elizweni.
Siyazi ukuthi ama-resources ayaphatha bonke abesilisa labesifazane, kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu silendaba zokhetho, nxa ama-journalist awesifazane ethe wathi ngekuthi kumbe ayeralini wena unje kathesi ukuthi uyesuka lapho uhambe uyecover istory encane esisewangi, siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe laphani ngela ama-resources besokuthi wahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli izindaba ezweni, ethi sekunemithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga. Ezweni okwamanje kulentatheli izindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le Cyber and Data Protection Act, lapho okwabotshwa intatheli izindaba ezinjengo-Hopewell Chinono, uJeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mucheyiwa labanye. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli izindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamashumi aphezu kwamabili i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi athobamine mibili 180. Intatheli izindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa, iningi lazo liyaxotshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli izindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo engowebandla leTRCC umnumzana Job Sikala utholakale ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namuhla wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayindi engena kumadola eMelika ngamakhulu ayisithupha i-$600 kumbe ukuhlala ejele inyanga eziyisithupha nxa engelayo limali. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Usikhala ubotshwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuba efake umfanekiso wevidiyo enkundleni yebulenjini esithi umunye unkosikazi Mo Blessing Ali oshithungwiza owatholakala efile wabulawa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abathutshisi batshele idale ukuba uSikhala wakhuluma lokhu esazimhlophe ukuba udaba lolu lusacutshungulwa ngamapholisa abathi lokhu kwaphambanisa ukusebenza kwabo. Esipha isigwebo sakhe umantshi wedale leHarare unkosikazi Marewana Zogofa utshele idale ukuba loba nje uSikhala ubephikisa icala leli ubufakazi bakhe bebungelantshukuntshu. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi kusobala ukuba uSikhala akalacala esithi wazaphisa isigwebo lesi.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months only suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Ukutsho ukuba uphiwe inyanga ezisithupha ezibekwe eceleni xa ingabhatala imali efika 600 US okumele ibhatalwe kumalanga amabili alandelayo, ukutsho uNkomo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bayethuswe isigwebo lesi.
U-Honorable Sikhala utholekale elecala icala lokubana yena kunhlanganiso ephikisana leZANU-PF yikubona idale ephalamende lisithi lachiya selilandela indaba yamasapoti eZANU-PF okungasiyo-ke indaba esikhangeleleyo. Njengebandla thina sinokuphikisana kakhulu le judgment ephumileyo, njalo sizabe sisiya ke amadala phezulu ukubana sithole ukusuthiseka, njalo sithole ijustice ngoba siya kukhetho. Ukhetho olufanele ukwenziwa ngokusemthethweni, ukhetho olufanele ukwenziwa kungancindezelwa labo amabandla aphikisana.
Lokhu kusekele ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Tshilisane Ntungagwa.
Ukuthi uSikhala utholakala ele cala kimi kutshengisela ukuthi khona uhulumende usebenzisa umthetho. Umthetho lo usukhanya ungumthetho wokujezisa abantu makhaza, ikanti-ke ngumthetho wokujezisa abantu ababezama ukuvukela okwepolitiki. Asinazeleleni ukuthi ma sisiya ekukhetho lwama-elections, akula mcabango ukuthi abanye bayavalelwa ukukhanya ukukhuluma, ngoba kungangcono ukuthiwa khona kulama-election.
Lokhu kuza ngemva kokuba uSikhala walandula ividiyo eyalethwa emthethwandaba ngesikhathi ethonisiswa esithi ividiyo leyi yayiphekaphekiwe. UMantshi uGofa uthe ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakahulumende buveza ukuba ngempela uSikhala walenza leli cala. USikhala ulamanye amacala amathathu aza kuza emthethwandaba agoqela ukutshotshozela ukuba uhulumende akhishwe lokutshotshozela uDlakela. Ngimele iThuthu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuchitheka komtshato wendodakazi kaMoyi uMnumzana Robert Mugabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba elakho ukungena kumabhiliyoni amadola eMelika, okuyinto etshiye uZulu weZimbabwe ekhuza umhlola. Amaphepha afakwe nguChikore enkantolo aveza ukuba ababili laba balamaplazi angamachumi amabili lanye 21 kanye lendawo zokwakhela izindlu ama-residential stands angamachumi amabili lanhlanu 25. Phakathi kwama-stands lawa kulesinye esise-Helensville esibiza i-$1.8 million, esinye sibiza 571,000, kuthi esinye sibiza $11 million. Le yimizekeliso nje emithathu kuphela. UChikore lobona balezimota njalo ezinengi ezigoqela iRolls Royce yona ebiza inkulungwane zamadola aseMelika ezingamakhulu phose eziyisishiyankalombili $790,000. Ababili laba balomdadada wendlu njalo yezinga laphezulu imansion eDubai ebiza izigidi zaseMelika eziyisishiyankalombili $8.1 million. Abaningi bathi ababili laba bathola linotho ngemisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi kusabusa uMgabe. UChikore uthi kafuni ukuthi umtshato wakhe uchitheke, kodwa uthi nxa kusenzeka lokhu kumele babelane lobhona linotho. Igqwetha lakhe uMnumzana Rogers Matsikitse utshele iStudio 7 ukuthi ngempela linotho ngeqiniso, kodwa igqwetha likabhona uMnumzana Funga iChimwa Murombe uthe uChikore ubhale lempahla engekhoyo. Owayeyisikhulumeli sikaMgabe oseyisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana George Charamba, yena ozibiza ngegama lokuthi Tinoedzwa Zwimwe kuTwitter, uthe abazihlupha ngalolu daba bayiziwula. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa i-UNISA eTshwane kwele South Africa.
Into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba lenotho engaka ithi siyazi ukuthi le mthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe lamapulazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe njengembuli akuvunyelwe emthethweni, kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakaGqabi baze babe lomhlaba wonke lowo. Lathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise, sometimes asithi ngxenye ngamanga, but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi liqiniso. Awukekwa ngukholo nxa umfundi ukuthi kwenzakala eZimbabwe okwamaqiniso. Sesibonele ukuthi iZANU-P F ibone kanjani, ngoba konke lokhu asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba noBona, but ukukhombisa ukuthi iZANU-P F kulento vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-P F ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi katona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzibani lamapulazi amangaki, kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yebo, bayafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzotholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Ngitshela ukuthi uMnangagwa enjeyana ngabe nepulazi eliyi-1, akula nto enjalo. Ama-reports okuthi mbani olamapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe, iZANU-P F iphethe umbuso asoze siwabone, ngoba vele bona abantu abakuZANU-P F kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi namapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela ukaSimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza uMgabe esaphila, bathola uMgabe esaphila amapulazi nala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa mapulazi? Kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli.
Nxa sikhangele indaba likaGrace loSimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la, amane abekhuluma nge-gold mafia ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukaSimba lobona nokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi iZANU-P F isitshela okwesikhathi eside ukuthi since ama-2000 land reform iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku sesithole ukuthi uSimba lobona balamafamu amaningi adlula khonokho ababekufanele emthethweni. Ukuthi iZANU-P F iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu abaconnected neZANU-P F.
UDokotela Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa eTshwane kwele South Africa. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi namuhla uzama ukuthi amacele omabili ebutho lakwele Sudan alwisanayo avume ukuthi kulethelwe kulelo lizwe abantu abedlula amakhulu azinkulungwane 100,000 ukudla lolunye usizo olutshiyeneyo. Amabutho la abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abikwa esevumile ukubeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa ukwenzela ukuthi akhulumisane phakathi kwempi esiqhubeke phezu kwempi esiqhubeke okwamaviki amabili esibangele ukubulawa kwamakhulu lamakhulu abantu. Ukuthi kubekwe phansi izikhali kwamukelwe ngenjabulo ngamazwe omhlaba agoqela elemelika lona elithi belilokhe likhulumisana labalwisanayo ngenjongo yokuthi kube lokuthula kwele Sudan. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Kuzaba nzima ukuthi amacele lawa ebe leqiniso ekubekeni izikhali phansi, ngoba indaba eletha vele i-friction indaba yona le emngcwele. So abantu laba bale mngcwele because also of indaba ye-tribalism, and bale mngcwele between each other because indaba yama Western powers are involved. So kule agenda sisithandekile evele ikhona efuza ukuthi icine iSudan injenge DRC kumbe injenge Congo yonke nje, ukuthi bahlala besilwa kulobudlwangudlwangu. Nxa kulobudlwangudlwangu, ama Western powers lamanye ama foreign interests ayabenefita sisithandekile. So ukulwa lokhu into ezahlala ingani khona until iAfrica izithathe ileadership, imove very 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 quickly in also making sure ukuthi at economic level abantu ba united, at political level abantu ba united, at social level abantu ba united, at a religious level abantu ba united continentally. So that is what we are saying sisithandekile njenge EFF ukuthi hayi
indaba ye capitalism is a real sisithandekile. Ama profits that are driving ama Western countries asebenzisa Africa njengendawo yokudlalela lokulwa befuqana bodwa belwela izinto esilazo njengama resources. ISudan isinjenge ground nje eyokuthi ama Western countries ayadlalela khona, ayalwa, ayenzana, doselana, kuyikuthi ngoba iSudan kufuze yakhiwe bakhangelela ukuthi mbani othatha i-contract liyana, yithi kufuze siyakha ama-bridge. Yithi yonke into idrive i-capitalism, ama-profits. They are not driven by trying to make Sudan better or Africa better. No, kufuze silethe i-socialism. We do away with this thing yama-tenders e-Africa.
Impi yemdeni le yenzakala kwele Africa, ungathini ngayo njengoba sibona kulokulwisana okungaka? Lingabambana yini ele Africa?
Iproblem ye Africa is what EFF has always been saying over and over. Sikhuluma ngento yokuthi iAfrica kufuze ibambane, idilize ama borders. Ngoba into ehluphayo ngama borders, i-friction yonke lo oyibonayo sisithandekile ikhozwa ngama borders. Not only at a regional level, but at continental level, kufuze iunite, ibe one, ibe borderless Africa. You see, ama leaders wonke we Africa kufuze ukuthi eme njengamadoda, ekele ukube bebalekisa ama ambassadors abo from iSudan. Kufuze bebuye behlale phansi and have i-advocacy yokuthi i-Africa kufuze ibe borderless. Why can't we have i-borderless Africa? Yindaba singabi le presidency eyi-1, sibe le army eyi-1, singabi lama borders, sibe le currency eyi-1, ukuze sikwanise ukuzivikela njalo ukuvikela abantu abahlala e-Africa as a whole. I-continent ibe one country engela border, ele currency eyi-1, ele free decolonized education, ekwanisa ukukontrola ama resources ethu as Africans. Ngiyabonga.
Umnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owesilisa ovuke ubhova wabulala, wadubula wabulala omakhelwane bakhe abahlanu ngeviki ephelileyo esigabeni seTexas khonapha eMelika. Obengabonakali uze watholakala wabotshwa eHouston izolo. Kulenhlelo eziningi ezingadlalanga emsakazweni kamabonakude owe-television eMelika izolo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabalobi balezinhlelo abangaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi 11,500 bekhala ngeholo eliphansi. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosikazi Saneliso Dube onceda intandane eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Kulezinsuku njengoba ngumuntu obhizi njenge-charity, uma ngithola abantwana lakhe bengenampahla, ngiyabanikeza impahla, ngine-team yebhora kulamalanga. Umdlalo webhora esiwenzayo i-netball ukuthi abantwana babe busy bangayi kuma-drugs.
Singathi abantwana laba ngayibaphi, ngamankazana, ngama-ofanzi, intandane kumbe kumenjani?
Hayi, kuhlangene nabomama ngabantwana, kuhlangene nje siyi-team yebhora. Sine under 15, sinabakhulu mpela omama.
Singathi ibhola lokukhahlela kumbe ke lokuhlaga.
Lana ibhola leli lezandla okwenze ngabona ukuthi kumele abantu bejoyine leli bhola, is because abantu yaze emakhaya ukuthi babe nento abayenzayo, babe busy. Uthola ukuthi umuntu angahlali nje, uyabona. And abantwana ngithi kulezi nsuku khonathana ukuthi bakhiphe nje emgwaqweni, yiyo nje isiqokoceka kakhulu. And abantu abasiponsa kakhulu yimasakhane eyenza ukuthi silidlale leli bhola.
Ye, kube sokubuya-ke intandane, akusichazisele sibule ukuthi usukisela nini lapho waklasa khona ukwenza konke lokhu, njalo uzinikani intandane njengoba lawo sikwazi ukuthi uyintandane?
Intandane ngiqalise ngo-2017 ukuthi intandane ngizinikeze iy'mpahla. Ngiyahamba ebantwini ngicele iy'mpahla ezindala, ngikhulumisane nabantu banginikeza impahla, ngihambe ngiyenikeza intandane abafele ukwazi ugogo, ngiyabanikeza iy'mpahla. So ngithe ngibona ngo-2017 ukuthi ngahlala phansi ngabona ukuthi ngoba nami ngishiywe ngabazali. So ma ngishiywe ngabazali ngingaka, umntwana oshiywe ngumzali emncane yena ngingamsiza kanjani? Ngoba ma uthiywa ngumzali ubuhlungu. So yikho engahlala phansi ngabona ukuthi hayi, ithi ngithathe umuzi wabazali ngiwenze ube yi-charity home.
Singathi-ke ulabantwana abangaki abasemuzini wabazali bakho?
Nginabantwana abangu-56. Ogogo ngiyamnikeza, eni gogo ofikileyo ngiyamnikeza impahla nabomkhulu. Then labo bantwana laba bahlala nabogogo babo, ngiyabaviza ngeyi-23 ukuthi baze sizoba nephathi, bakholise kunye nami, ngibanikezele zompahla amagifti, sijayive kube mnani.
Ye, ukuze bezithuthukise-ke ubayenzelani ukuthi labo bezame ukuzithuthukisa?
Ngiyabafundisa ukuthi bantu abami, ma ukhula njengoba i-charity angeke ihlale nawe, ma usuna-16 years kumele uziphathe kanjani. Ngiyahlala nabo phansi ngibatshela ukuthi ubuye esikolweni, number one, zama ukuthi ufunde izifundo zakho, ngikusekele umntwana until akaqeda isikolo. Ngilokhu engihamba naye ngimfundisa, and bayathanda nabo ukuza kimi bezofunda. Bayathanda kakhulu abantwana ukuthi bebelokhu beza ngibatshela ma benenhlupho abanazo, babuya bangitshele. Njengoba manje sengumuntu esenomuzi wakho oseyakhile kwenye indawo, ngiyakhile enyangeni khona fana ku-village 1. Ngilakhi nje ngasuka ngaba seduze nabo futhi lapho engishadwe khona.
Bayahamba yini ezikolo abantwana labo?
Abantwana bayahamba ezikolo, kodwa uhlupho esinalo yindlela ye-long distance abahamba ngayo esikolweni. Uma ngingathola into efana nebhasi ukuthi la bantwana mbatransporte baye esikolweni, ngoba nami umuntu onelayisensi, umuntu uyabona okwaziyo ukuthi aqhube imota, yabathatha abantwana ngiyebahambisa esikolweni bonke, kungaba lusizo kakhulu. Into esikhala ngayo umango mude kakhulu abawuhambayo abantwana uma besiye esikolweni.
Ye, abafisa ukuthi bexhumane lawe bayakuthola njani?
Abafisa bazongithola.
Unkosikazi Saneliso Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ku live talk namhla sikhuluma ngodaba losuku lwe World Press Freedom Day okulusuku lwentathelizindaba. Kwanele mthakazo muhle lingayikatshana ke ngoba liyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo yimi owenu uNtungami Linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lila.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.